Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera zviita 7, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi iri kucherechedza zuva rekudyarwa kwemiti kana kuti National Tree Planting Day. Bazi rezvemamiriro ekunze rozivisa veruzhinji kuti vangwarire kupisa kwakanyanya kwemazuva mashoma anotevera. Varimi vakawanda vanoti havasi kufara nemari inoita 22.9 billion zing iyo iri kurongwa kupiwa bazi rezvekurima mubhajeti regore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nhasi iri kucherechedza kwemiti kana kuti National Tree Planting Day pasi pedingindira rekukurudzira kuvandudzwa kweupenyu hweveruzhinji nekuchengetedza masango nemiti. Sangano reForestry Commission rinoti riri kutarisira kudyara miti mamiriyoni makumi maviri nemashanu mugore rino. Vamiririri vemasangano akasiyana-siyana vaungana munzvimbo dzakasiyana-siyanawo vachipemberera zuva iri vachisima miti mumatunhu ose enyika. Mhando yemiti yemuno muZimbabwe inosarudzwa gore rega rega kuti kuve nemuti wegore. Muti wegore rino unonzi mukwashu kana kuti mudzurungu, Rauvolfia kafra. Mbemberero dzegore rino dzaitirwa kuChirumanzu mudunhu reMidlands dzichitsigirwa nekambani yeDinson Iron and Steel Company. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutauriri webazi reForestry Commission muzvare Violet Makoto kuti tinzwe zvizhinji.
Gore rino chiitiko chedu cheNational Tree Planting Day tichange tiri kudunhu reMidlands tiri kuChirumanzu tichikocherwa neinonzi Dinson Iron and Steel Company. Takatarisana nedingindira redu rekudyarwa kwemiti riri kuti Trees and Forests for Ecosystem Restoration and Improved Livelihoods.
Dingindira iri ndirozve ramakati paka gore rakapera iri. Zviri kufamba sei?
Iri dingindira ratiri kumhanya naro kwemakore mashanu. Takatanga kumhanya naro kubva 2021 zvichapera mula 2025. Asi taona kuti makore matatu anopfuura apfuura tanga tichifamba nedingindira iri. Asi chiitiko chedu cheNational Tree Planting Day tanga tiri kuchiita tiri kunzvimbo dzatatinyanyotaura nyaya dzekuti miti nemasango dzakakoshera chii pakuti pararamo, zviri kuenderana nepanoti livelihoods padingindira redu. Asi tanga tiri kunyanyotarisa kuti restoration iyi inobata zviitiko zvakasiyana-siyana zviri munyika.
Saka chasiyana chii gore rino?
Patiri kuenda kureta National Tree Planting yedu gore rino mining company, ende tinobvumirana tese kuti mining ndeimwe yemabasa ari kuitwa munyika ari kukontributa kunyaya dzekuparadzwa kwemiti nemasango. Saka pagore rino nechiitiko ichochi tinoda kuchishandisa sekupa chitsvambe kune vese vari mumabasa emining kuti nyangwe tawana pundutso kubvira mumining iyoyo, asiwo tine responsibility yekudzoreredza miti nemasango patinenge tapedza mabasa edu yatoti rehabilitation year kuti masango edu adzokeredze panzvimbo.
Ndoda kukuyeuchidzai kuti gore rakapera makati maive netarisiro yekudyara miti mamiriyoni makumi maviri nemashanu 25 million. Tave papi?
Ndizo zocha izo Evans, taka tarisa makwere mashanu andataura nezo ayo, tanga chipana na chichomba chekuti tijigare miti ineta 25 million pa mwaka wega wega. Gorera fura taive ne target iyo ye 25 million asitrubu mira na tese senyika uye itisi tega taka sangana nidambu zikore mwaka wakaita mfupi fupi we kunaya kwe mvura. Pa target yedio 25 million taka zungu kwanisa kujigara miti ya iti shike kunana 22 million.
Chisira iwa wa atere rikuru zero yenyu nasi.
Kuru zero ya tinungora mbati inayo ndiye kuti ngati tore mkana wa kujigara miti mwaka uchango tanga kuitra kuti nyangwe mwaka wedu kazuita mfupi asinyiti yedu inenge ya bata kudara. Tulo kufara zhukuru nekuti takatasa zhurungwa zhukujigara miti mwa provinces zaka siyana siyana zhukato tangisa ni chekare zaka ngatito bata ibasa se Zimbabwe panaya mvura pese totopinda patuku pinda mminda tichipinda oje kumiti tichigara miti yedu jitifamba takada.
Avo wange wale mtauriri webazi the Forestry Commission Muzare Violet Makoto vachitaura vari parunare kwa Chirumanzu. Nore shamwari ye mwanasikana rinoti ratambira nemufaro mutongo wakapiwa nedare wekupa vanasikana vari pasi pemakore gumi nemasere vanenge vambunyikidzwa pabonde sarudzo yekuti vabvise pamuviri pavanobata nenzira idzi kana kumwe kumanikidzirwa. Sangano iri rinoti shuviro yaro ndeyekuti chero mwanasikana wese anobata pamuviri nenzira yaasingadi anofanirwa kupiwa mvumo imwe cheteyo kana asati ava kuda kuva mubereki. Bazi rezvemamirire kunze Meteorological Service Department razivisa veruzhinji kuti vangwarire zuva rakanyanya mazuva mashoma anotevera kuitira kuti vasakanganiswe nekupisa kwakanyanya kwenguva yakareba. Bazi rinoti chero hazvo kusina tarisiro yezuva rakawandisa nzvimbo dzakaita seBait Bridge, Chiredzi, Lupane neBinga dzichange dzichipisa kusvika ku40 degrees Celsius kana kudarika zvishoma. Veruzhinji vanokurudzirwa kugara mudzimba kana mumumvuri uyewo kunwa mvura yakawanda kuitira kuti vasaomerwe munguva iyi. Ngatinzwei nyanzvi yezvemamiriro ekunze vachishanda mubazi reMeteorological Service Department vababa Maketa vachitsanangura.
Kutanga tinoda kuchenjedza veruzhinji reZimbabwe pamusoro pemashoko ari kutenderera mudande mutande anotiwo kuchapisa kwamazuva gumi anotevera uye matemperatures anotarisirwa nyika yose anosvika ku42 kana ku45 degrees Celsius. Ruzhinji reZimbabwe awa mashoko ndeye manyepo uye haana kubva kwatiri. Tinotarisira kuti kuchava hongu nezuva asi zuva iri harina kunyanya zvikuru munyika dzanzvimbo dzakakwirira munyika yedu ino yeZimbabwe dziri pakati dzinotarisira maprovinces akaita seMashonaland ose Midlands pamwe chete neMatabeleland North uye nezvimwe zvidimbo zveMatabeleland South uye Masengo. Nzvimbo dzinotarisira kuti dzive nematemperatures ari pakati pe32 kusvika ku36 degrees Celsius. Asi kunzvimbo dzakaderera dziri kumusoro kwenyika nedziri kuzasi dzinoti kuZambezi Valley pamwe chete nekuSavi Valley uye kuLimpopo Valley, idzi nzvimbo dzagara dzinopisa nguva yose, matemperatures adzo agara anotambira kuma39 achisvika kuma41 degrees Celsius. Nokudaro panguva ino yatiri kutaira tutaziva kuti nzvimbo idzodzo dzinge dzine kupisa kwakakwirirei kuti matemperatures azo angasvikawo zvakare kunana39 kusvikira ku41 degrees Celsius. Musi wesvondo kuchava nemakore uye nemhepo inotonhorera ichabva kunzvimbo dzekuIndian Ocean. Mhepo iyi ichakonzera kuti matemperatures edu aderere uye ichasangana zvirimwe mhepo inobva kumusoro kuti pagoita mvura shoma ichanaya. Mvura iyi inokuda kukupisa kunga kuriko inotarisirwa kuti inge iine mheni pamwe chete nemupande uye kune dzimwe nzvimbo inogona kuva nemhepo huru inogona kuparadza zvinhu.
Avo vange vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze vachishanda mubazi reMeteorological Service Department vababa Maketa mumashoko avatumira kuStudio 7 neWhatsApp. Varimi vakawanda vanoti havasi kufara nemari inoita 22.9 billion zig iyo iri kurongwa kupiwa bazi rezvekurima mubhajeti regore rinouya. Ndoo kana mari iyi yatambirwa neparamende. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vakataura nestudio 7 vanoti mari iri kuda kupiwa bazi rezvekurima ishoma zvikuru pachitariswa kuti nyika iri kubva munzara nekuda kwemvura shoma yakanaya mwaka wekurima vachiti panodiwa mari yakawanda kuitira kuti nyika ive negoho guru kana munyika mukawana mvura inokodzera. Mumwe murimi ane maonero aya ndiva Mishek Muzondo vanorima vari kuBanget. Mumwe murimi wekuBhindura mudunhu reMashonaland and Central vatinarwo Kasamba vanoti mari iyi ishoma sezvo iri kusikutanga kushanda kubhadhara varimi vasati vawana mari dzavo dzezvirimwa zvavakaendesa kuGrain Marketing Board neCotco. Vakasamba vanoti contract farming yakanaka chete kana paine chibvumirano chakanyoreranwa pasi zvikuru kubazi rezvekurima sezvo vakawanda vachizobviswa pamunda kana zvirimwa zvave pedyo nekukohwewa. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vapo Zakaria vanoti chinofanirwa kutanga kugadziriswa upfumi hwenyika kuitira kuti mari yemunyika itange kushanda zvimwe zvose zvozotevera. VaZakaria vanoti kunyange bazi rezvekurima rikapiwa mari yakawanda asi iri mari isina kusimba hapana chinobuda. Panyaya yekurima pasi pecontract farming vaZakaria vanoti zvinoshanda kana paine mitemo inotsigira mhando yekurima iyi. VaZakaria vanoti kana pasina mitemo zvinoita sezviri kuitika kufodya zvekuti zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kana kuti 95% yefodya iri kuenda kunze kwenyika inova makirogiramu mamiriyoni mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nematanhatu kana kuti 296 million kgs. Gurukota rezvekurima Dr. Ancias Masuka vanoti mari yavari kuvimbiswa kupiwa pabhajeti regore rinouya ishoma zvikuru zvichienzaniswa nemari yavakapiwa gore rakapera.
We expect also the budget to avail sufficient resources to enable the ministry to fully discharge of it.
Tinotarisira kuti mari yakataurwa pabudget ichauya kuti tikwanise kuita zvatinotarisirwa kuita sebazi rezvekurima kunyangwe mari yakataurwa iri shoma zvayo.
VaMasuka vanoti hurumende iri kutadza kuwanisa bazi ravo mari yakabvumiranwa muzvibvumirano zvakaitwa kuAbuja nekumaputo zvinosungira dzihurumende kuti dzipe mapazi kurima mari inosvika zvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% yebudget rose.
Our expectation therefore is that the legislature will appropriate sufficient funds.
Asi mari iyi shoma zvikuru kana zvichienzaniswa nemari yakatarwa pachibvumirano cheAbuja nemaputo declaration.
Gurukota rezvemari vamutuli mwuve vakaisa chikumbiro kuparamende mwedzi wapera chekuti vapiwe mvumo yekushandisa mari inoita 283 billion zig mugore ra2025 kusanganisira 22.9 billion zig ichaenda kubazi rezvekurima. Paramende inotarisirwa kuzeya bhajeti rakaturwa navamwuve uye kana yaritambira ndiyo mari ichapiwa mapazi ose ehurumende. Izvi zvinofanirwa kuitwa gore rino risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nonurai Jena.
Kuzvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Women's Bureau. tichange tiri kutaura navo pamusoro pezvirongwa zvavari kuita mukuedza kudzivirira nyaya yehuwandu hwemirizhonga. Nyanya mirizhonga yakanangana kumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguruwo kuti mabasa api amuri kuita pari zvino munyaya yekurwisa nyaya yemirizhonga yakanyanyonangana nemadzimai nevanasikana.
Panguva yatiri kucherechedza 16 days tiine hurongwa hwakawanda hwekureiza awareness kana kuti wekuti tiudziri zhinji maringe nezvakaitira mirizhonga. Chirongwa chatakatanga kuita takatanga shedo rakapfuura, takatanga nekumachi yakaitwa kuBulawayo apo paizirwa One Stop Center Kampilo Hospital. Zuva ranhasi chairo tichanga tichiri pamwe chete nemashambadzo tichicherechedza Wednesday tiri mumusha weHopley. Mazuva mamwe maviri ati kurei taicherechedza tiri munzvimbo yeGoke neGwane tichireza awareness kuita ruzhinji chakaitira mirizhonga mumhuri uyezve chatinogona kuita kuti tisakwanisa kusvika mukuzorovana.
Zvii zvamuri kuona kunge zviri kunyanyowanikwa zvichikonzeresa kuti pave nemirizhonga nyanya madzimai nevanasikana vachimhirizhongwa?
Chinonyanya kukonzeresa mirizhonga semaonero atinoita muongorora mutsvakiridzo chekutanga kushaya chaiko nekuti pamba pakashayikwa zvokudya mukutaurirana umwe vanhu vanopedzisira vakudzirana mazwi kana kuudzana mazwi anorwadza zvekuti mumwe anokwanisanga kurova munhu. Uyezve vamwe vanozoroudza vana senzira yekuwana chikafu kune mhuri dzavanenge vaona kunge dziri nani kana kuti vana nemusikanzwa vanopedzisira vapinda vega mumwe mwana anhu vachiri vadiki senzira yekupokera kuwana chekudya kunzvimbo dzatimhuri dzavanenge vachiona kuti dziri nani uyezve kutanzwisisana chaiko pakati pemadzimai nevanhurume vavo. Kazhinji vamwe vanhu vanenge vakadanana asi rudo rwachira rwunoita ruchizopera zvekuti kugarisana kunotanga kune chimwe chimwe chiiyo zvino chiri kunyanya kubuda sehodheri yemhirizhonga zvikafomu mbozhanhare dzatakushandisa mazuva ano. Vanhu vakawanda vari kuita magumbembagumbo panze vachishandisa midziyo iyoyi uyezve mamwe magurupu aakufoma imomo ari kutumirwa zvinhu zvekuti zvinogona kutsamisa mumwe wako akasangana nazvo muponi yako.
Semaonero enyu, zvirongwa zvakadai zvakakosha sei panguva iyo ino?
Zvirongwa zvekudzidzisa ruzhinji pamusoro pekuderedzwa kwemhirizhonga zvakakosha nekuti tikashanda nemadzimai nevanhurume pamwe chete tinokwanisa kuti tione matambudziko ari kukonzeresa dambudziko iri uye kuti tiuyewozve nenzira dzatingashandisa kuderedza mhirizhonga sekuti vanogona kutsvaga kanseri kumaungano zvinhu zvakaita sana Zimbabwe Peru kana kune vamwe vaakaita sana Musasa kana waona kuti panapa chaakuda kutiovana unogona kukochera nemashelta nekuti panoo paZimbabwe Peru tinenge mugroping center kana varohwa kumba kusingarariki tinogona kukuchengesa mazuva chezvekuendesa tinevane mashoita vakaita sana Musasa muchigadziriswa kusiisana chegadziri kugarisana zvakanaka semudzimai nemurume.
Vanenge vachida kushanda nesangano renyu vanokuwana ikupi?
Vanenge vachida kushanda neZimbabwe Women's Bureau vanoiwana senewside panhamba 43 of Chiremba Road uyezve tinowanika munzvimbo yeBulawayo mudhorobha panhamba 27 Robert Mugabe nemaofisi munzvimbo yemutoko neGokwe and Gwanda. Tinokwanisa kuwanika pamasenta ese eGokwe neGwanda. Tinomukango utsvaga tinoda kuona Zimbabwe Women's Bureau munotoga matongo munongedzera kuta.
Sangano renyu iri rinoshanda munharaunda dzipi nedzipi?
Zimbabwe Women's Bureau rinoshanda mumadhishiki 5 muZimbabwe. Kune nzvimbo chinzi tinoshanda kubudikidza nemavolontia edu ari mumaruva imomo ndiwo anenge achitibatsira basa paground but tine maofisi ko kunoBulawayo nekuHarare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous kozvino tuenda kuchirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga kandemiri weStudio 7 asi nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naBlessing Zulu weStudio 7 nemurayiri dzakaremara vari nhengo yesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRonald Hondongwa. Avo vakapedza mazuva anodarika zana nemakumi matanhatu vari muusungwa vachipomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chekuda kukonzera mhirizhonga.
Mutirongo zvanga zvisina kumira zvakanaka maringe nezvekudya haasikafiri mutirongo takationei pamwe kuda zviri kukonzerwa nemamiriro ekunze here amene ase haasikafiri mukati hasi kutambirika zvakanaka kuutano hwavanhu heni inini semunhu anorarama ndine hurema makondishenzi emaprizonzi edu muzimbabwe haasati aadjasta kusvika pakugona kutambira maprizonazi anenge ane madisabilities. Saka ndeine chalenji yandaisangana nayo yakakurisa chaizvo mitongo iyoyo.
Apa munorevei munganyatsotsanangura here zvii zvikwanisiro zvisimo mumajeru?
Takatarisana neni maprizonzi edu asiri acommodative. Inini ndinotamba neartificial limb. Saka maprizonzi edu anowanika aine mastepu kuenda kumafloors ekudenga. Matoileti acho chaiwo arimo haasi accessible kuvanhu vane madisabilities. Heni kana tapinda mutereza yavo chaimo hamutorina kana mablanketi hatingataori zvemabhegi eya luxury. Mablanketi chaiwo ekuti upfubve chaiko mutirongo munenge mutiterino. Mararira anoita vanhu mafeezi acho haana kumira zvakanaka. Vanhu vanenge vachirara nakaita mutoro wekumakumbo kumwe mutoro wekumakumbo mungakakutesana yatotoita ranuei zvinotisatisi kana mukaona chinyero chacho.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti zviitwe kuti upenyu hwevasungwa vanenge vakaremara huitewo zviri nani kwete kuita sekuti vanenge vakupika jeri kaviri?
Chikuru chikumbiro kuhurumende yezimbabwe kuti kana dai zvaigoneka vatigadzirirewo mastepezi art prizonzi zvatinoona kunyange mumamuzizi unoona kuti kune dzimwe nyika kwava nemaprizonzi akanaka chaizvo chaizvo. Zvinorwadza zvekuti prizon has to go 3 stages kuenda kudenga uko apa unenge usingakwanisi kufamba unoenda po watova bhedhi kune vamwe vasungwa newakazvipindirwawo nenyaya yako. Saka chikumbiro changu kuhurumende yezimbabwe ndechekuti kana vaine urongwa hwekutsungawo vanhu vakaremara sezvavanoita vatigadzirawo nzvimbo inogona kuti vanhu ivavo vawane kugarawo zvakanaka navamwe vasungwa mumatirongo imomo.
Kwainge kuine vamwe vakaremara here panguva yamanga muri muusungwa esei?
Ya ndikati pagurupu redu hangu ini ndega ndandine chalenji yakanyanya nemunin'ina wangu chikomborero dzeredzi mari asi yaikwanisa yanenge achinonoka pakuita zvinhu zvake asi achitamba. Heni kwozoitawo vamwe vanenge vane machalenji zvekuti kuti anondotamba akaberekwa vokuti aisangana navo variko vamwani vakadaro asi vari vashoma zvavo.
Manga muri kujeri rekupi apa kuchikurubhuku?
Yanga ndiri paHarare remandi prison.
Ko uwandu hwevanhu varipo hwakakura sei tichitarisirawo zvinenge zvichitarisirwa pamutemo hwakawanda sei?
Shinzi ramafunya-funya anotitoro rimwechetere paremandi prison pakuvakwa kwawo achigadzirwa rinoakomodhita vanhu vangaita 35-40 kana radzarisa. Asi mukazotarisa kuti nawo mazuva taitorara mutero 1 tiri iyo 120 kana on average day tetiri kuma75-80 zvinova zvinopisa tisi. Uwandu hwepaHarare remandi prison haugone kutarangurika zvinopisa tisi. Majeri anotaridza kuti akatakura vanhu vanopfurikidza mwero pane zvaanotarisirwa kunge achitakura.
Mataurawo nyaya yechikafu, mungatiudza kuti maipiwa chikafu chakaita sei?
Chikafu kana usiorina wako kunze anokuunzira chikafu. Chikafu chatinosangana nacho chatinotirisa dhora kutongoka hachina kumira zvakanaka. Chikafu chinongosanganiswa mvura kana uri muriwo yemvura nekabheji racho kana nesipinachi yacho kana nemavhegi anenge awanika musiwoyo. Musina kana sauti zvekuti unoshoya kuti chikafu here chekuti munhu adye. Mafuta patakasvikawo isusu ndo patakagoita kuti macomplains anga akuitwa kunyunyurudzwa kuiswa. Womuonawo kuti zvimafuta zvazoiswa paunopiwa inenzirechoni yacho munenge muine kana mashizha maviri kana matatu then the rest ikapu yemvura inenge yadirwa imomo wotozvidzidya. Apa sadza racho isadza rinenge risina kusimba zvakanaka rinenge risina kunyatsonzira pakubikwa zvekuti unopedzira kuti wakurika problemu yemudumu. Saka kazhinji takatozopedzira takuona kuti chikafu chinogona kutikuvadza sezvetisina kudhoverana nazvo.
Saka maikwanisa kuonawo here rubatsiro rwevamwe vaiuyawo nechikafu kubva kunze?
Ya ipapo ndinotenda Mwari nokuda kwekuti vanozoitamisa vane zvavakaita zvikurisa zvaiita kuti vanga vari mukati tibatsirikane. Saka chikafu chaiuyawo chichiwanawo chekudya zvinenge zviri nani zvekuti aitopedzira futi nekuda kwemwoyo yakanaka kunenge makutoti ngatitidyai nevamwe vedu vatinawo mafellow prisoners iwawo zvekuti vanhu vanodzidzirwa kurarama zviri nani zvinova zviri kukundikana nemaprizonzi vedu kuti achengete vasunga garavo nezvakanaka.
Manzwa hurukuro yaitwa na Blessing Zulu wa Studio 7 na va Ronald Hondongwa muchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu. Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Apo vakawanda munyika vari kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 15 ekurwisa mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Vanoita zvemitambo vari kukurudzirwa kushandisa mabasa avo mukubatsira kurwisa mhirizhonga iri kuitika mudzimba. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Mutambi wechidzimai anotungamira Zimbabwe Female Arts Practitioners Platform, sangano rinorira kodzero dzevatambi vechidzimai, Muzvare Angeline Dimingo, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinoramba richikurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume mune zvemitambo, kunyangwe madzimai ave kukwanisawo kuwana mikana yekutungamira zvirongwa zvemitambo zvaimbowanzoitwa nevanhurume.
Vavariro yedu ndeyekuti madzimai vawaniswe mikana yakaenzana nevanhurume muarts industry. Tichitarisa mufilm industry tinotenda kuti pane madevelopments avapo, madzimai mazhinji vavakukwanisa kuva madirector, vavakupindawo semaproducers.
Asi murongo wemabasa musangano reZimbabwe International Film Festival Trust vakuda kwachebwititi vanoti kuburikidza nekurudziro yekuenzaniswa kwemikana munyaya dzezvemitambo zvinofadza kuti mabasa mazhinji aimbozivikanwa achiitwa nevanhurume sekubikwa kwemitambo nekupepetwa ave kuitwawo nemadzimai.
We have seen a number of vakadzi vachitora ma leading positions, producer, co-director, kuita camera. So I can safely say vakadzi vari kutora ma leading positions.
Vanongora nezvemitambo vachishanda nesangano Remain for Equality vachaka ruzvidzo vanoti madzimai anoita zvemitambo anosanganawo nemhirizhonga dzakasiyana siyana asi havakwanise kumhangara nekuda kwekuti vanenge vachityidzirwa pamwe nekushayiswa mikana nevanhurume sezvo vari ivo vakawanda vanotungamira zvirongwa muchikamu chezvemitambo.
Kubva makare kare vanhurume ndo vainge vachipiwa mukana kana kuti chiremerera kana chidano chepamusoro kudarika madzimai. Iyo itori nhau yekutanga. Nhau yechipiri ndeyekuti nekuda kwemabasa avo aya, vamwe vanhurume vanoona sekunge madzimai aya anenge achizvishambadza sevanhu vaya vanotengesa miviri yavo. Izvo kwete, hapana kuzvishambadza, asi kuti ndizvo zvipfeko zvebasa. Hapana munhu paanga ashande mubucha akapfeka zvipfeko zvemunhu anotuhwina.
Mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekenia Chifamba vanoti kurudziro yavo ndeyekuti vanoita zvemitambo vagare vachibika mitambo inokurudzira kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume pamwe nekurwisa mhirizhonga yemudzimba.
Tinofanira zvakare kuita hurukuro dzinoita kuti tisambunyikidze madzimai nevasikana tisingasiyewo vagadziri vemitemo. Saka mitambo iyi inobatsira zvakanyanya nekuti veruzhinji vanomhanyirako vachida kunotamba, vachida kunofara, vachida kunoona, asi pamwe chetepo vanenge vari kukurudzirwa kutsiurwa nekuoneswa.
Asi vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti zvakakosha kuti mitambo yakawanda itarise nyaya dzemhirizhonga yemudzimba. Vanotiwo vane chivimbo chekuti waro wakaparurwa mwedzi wapera neNational Arts Council of Zimbabwe weNational Film Strategy uchabatsira zvikuru mukugadzirwa kwemitambo iyi senzira yekubatsira kurwisa mhirizhonga yemudzimba. Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti vari kufara zvikuru kuti hurumende iri kusimudzira mabasa ezvemitambo. Izvo zvichaita kuti pagadzirwe mitambo yakawanda inokurudzira budiriro yenyika. Vakati munhu wese anofanirwa kuwaniswa mikana pasina rusarura.
Tiri kufara chaizvo nekuti mutungamiriri wenyika nehurumende yedu yeZimbabwe yatsigira mabasa ari kuitwa maartists aya kana kuti mafilm makers vari kugadzira iwo mabasa epachivhitivhiti.
Kucherechedzwa kwe 16 days of activism against gender violence kwakaparurwa muna 1991 pagungano rekutanga reWomen's Global Leadership Institute nesangano reCenter for Women's Global Leadership paRutgers University mudunhu reNew Jersey kuAmerica. Ndakamira Studio 7 Muharare, ndini Pasmo Ndlovu.
Tabatashika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Azuminga, biri muWashington DC. Njiti, murare zvakanaka vateereri.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Ngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 7 Mpalakazi 2024 ngutyabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abalimi bakhuthaza ukuthi bazwisise indlela zokulwisana yokuguquka komkhathi okudala indlala bengakahlanyeli. ELeZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuhlanyelwa kwesihlahla olwe-National Tree Planting Day. Izakhamizi zamaphandleni enyakatho yamathekeleland zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalimi sebekhuthazwa ukuthi badinge ulwazi olujulileyo ngendlela zokulwisana nokuguquka komkhathi bengakahlanyeli. Linkuthazo iza nyesikhathi kulokwesabela ukuthi indlala ehlasele izigidi phose ezisiyangalombili 7.7 million lonyaka ilakho ukuchaphakela kumnyaka ozayo. Nanku izulu alikani ngokuqinileyo, kanti njalo labantu abanenye abakalimi. Uhlangothi olubona ngezomkhathi ole Meteorological Services Department of Zimbabwe luke lwethula umbiko phambilini lusithi ilizwe lizathola izulu elinengi kusukela ngolwezi kusiya kunhlolanja. Kodwa alikani endaweni eziningi lanxa inyanga kalwezi seyadlula. Sixoxa lohlaziya ngezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenkampani yeGreen Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda.
Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abalimi bazwisise isikhathi esiphila kiso esokuthi sesiphakathi kohlupho olomhlaba wonke esekuthiwa okuthiwa yi-climate change, ukuguquka komumo womkhathi. Abalimi bazakhumbula ukuthi imbozi samahlanga yayisina ebusika bese kusikulandela insewula, kuthi ngabe kunje kathesi sokungumpalakazi, ngabe kakusakhulunywa vele ngokuthi izulu lizakuna, ngabe abantu sebehlakula. Sasivame ukuthi sisiye ekhisimusini sisuke emasimini sihlakula, siceda ukuhlakula. Kodwa ngenxa yokuguquka komumo womkhathi akusenzakali njalo, izulu lokho elingakani kathesi. Dingakala ukuthi sizwisise khona lokho ukuze bese sithi nxa singathi sesihlanyela, sihlanyele izilimo ezihambelana lomumo womkhathi esesikiwo.
Abalimi yiziphi inhlanyelo kumbe izilimo okufanele bazilime nxa izulu lingaqalisa ukuna?
Kuqakathekile futhi ukuthi abalimi bafundiswe ngabalimisi ukuthi iziphi izilimo abangazilima. Kodwa ke into eqakathekile kakhulu ukuthi sibuyele kuzilimo zethu zasemandulo esizithina ngama small grain, inhlanyelo ezincane ezigoqela uphoko, ezigoqela inyawuthi, ezigoqela amabele, ikakhulu le ekuthiwa istitch kumbe itsweta le emfitshane. Ukuthi lezo zilimo zibe izilimo ezizala zivuthwe masinya, ngoba kungenzeka ukuthi libuye izulu libe linengi kodwa libe khona okwesikhatshana esincane. So kuqakathekile njalo nxa abazathi balime umumbu, kuqakathekile ukuthi balime umumbu ozazala masinyane.
Abanye abalimi ngabakhala ngokuthi ngemva kwesomiso balahlekelwe izinkomo ezinengi kanye namadonki, njalo ezikhona zichakile vathwele nzima ukuthi bengalima njani ngezifuyo lezi, yipi inkuthazo elingabapha yona?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule ukuthi vele sakusamelanga ukuthi ngabe khathesi sisalima ngamadonki lenkomo. Lezo ezifuyo okumele zigcinelwe eminye imisebenzi. Inkomo abalimi kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi akusafani lakudala ukuthi inkomo zaziyizo esasilinywayo okwakulinywa ngazo. Abantu khathesi kabayenze bahlanganise izimali bachaya ama-cooperative bathenge ama-tractor lawa asekhona lezi nsuku asebenzisa idizili okuthiwa ngama-walker long oyibamba ikhubala ngkhona iduma ihamba isebenza ngedizili. Aya intengo yayo ingani sathe xaxa kodwa abantu bangayenza i-cooperative bahlanganisa izimali bayalithenga leli khuba basebenzise lona ekulimeni. Kanti njalo vele khathesi nxa kunje kasisakhuthazi ukuthi abantu babe belima vele begebha umhlabathi bewenza ube buthakathaka ukuthi amanzi wona lawo athe abakhona umanzi lowo uphinde bulahleke. Khathesi vele sokufuna nje abantu bangene yena ugatshompo kakhulu. Siqale ngogatshompo bese kuthi nxa singathi sesiqedile ugatshompo sesingayenza ke okunye engxenyele nkomo zingabe seziqinile.
Umnumzana Angleston Sibanda uhlaziya ezomkhathi njalo ungumqondisi weGreen Africa Technologies ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Ele Zimbabwe namhlanje limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuhlanyela kwezihlahla olwe-National Tree Planting Day. Usuku lolu lunanzwa ngenhloso yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwezihlahla kanye lokulondolozwa kwemvelo, njalo minyaka yonke eZimbabwe kukhethwa isihlahla esisodwa esihlanyelwayo. Lo nyaka kukhethwe isihlahla somgadla. Usuku lolu lunanzwe phansi kwendikimba ethi Trees and Forests for Ecosystem Restoration and Improved Livelihoods. Njalo indikimba le ngeminyaka emihlanu kusukela ngo-2021. Uhlangothi lukahulumende olubana ngokulondolozwa kwamahlathi olwe-Forest Commission olukhokhela kunanzwa kwalolu suku lonyaka luhlose ukuhlanyela izihlahla ezizigidi ezingamachumi amabili nanhlanu lusebenza lenhlanganiso ezijiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezemvelo umnumzana Nkosi Khona Sibanda.
Kulenhlelo esikhangelela ukuthi lathi sibe lazo silangazelela ukuhlanyelwa kwezihlahla sisebenzisana nenhlanganiso ezehlukaneyo ikakhulu ezisebenzela kusabelo sasewange ezigoqela oGreen Shango. Sisebenzisana njalo futhi lengatsha zikahulumende ezigoqela i-Forest Commission i-EMA lezinye nje ingatsha eziphatheka kakhulu emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo. Ngokuthi lathi siphatheke ekuhlanyelweni kwezihlahla sibone ukuthi lathi sibakhona umbono wogatsha lwe-Forest Commission ukuthi kuhlanyelwe izihlahla ezingaba i-25 million kulo nyaka eskimu.
Ziqakatheke kanganani izihlahla endaweni esihlala kuzo?
Izihlahla ziqakathekile kakhulu msakazi ekulondolozweni kwemvelo. Lekuzameni ukuthi umoya esiwuphefumulayo kube ungumoya ohlanzekileyo. Siyanazeleli kakhulu endaweni esihlala kizo njengalapho esikhona thina ewange ukuthi sinenkampani eziningi ezisemkhakheni wokwemba amalahle lokuwalungisisa ukuthi abe ngama-products achiyechiyeneyo. So uyananzelela ukuthi inkampani ezokusebenzeni kwazo ziyangcolisa umoya lokho esikuthi yi-pollution. Lokhu kuyenza ukuthi i-carbon yande kakhulu emkhathini esikuthi yi-carbon footprint. Isisesa sokuthiwa yizo-ke ezikina lowo moya ukuthi thina nxa sesiwuphefumula kube ungumoya ohlanzekileyo. Izihlahla zibuye njalo futhi zisakatheke msakazi ekulondolozeni ukuma komhlabathi. Yananzelela ukuthi izabelo eziningi esiphila kizo siyanceda kakhulu ekulimeni ukuze sithole ukudla nokunye okumane singakuthengisa ukuthi mhlawumbe sibhadelele abantwana ama-school fees sithengele mbe sizame ukuthi sikhave ezinye indleko esilazo. So ukulima lokhu kuyane kakhulu emhlabathini njalo izihlahla ziyalondoloza umhlabathi. Ukuganyulwa kwezihlahla masayana kuyenza ukuthi umhlabathi ligcine usulugwadule. Nxa usulugwadule umhlabathi izulu malisina liyakhukhula umhlabathi owaphezulu oyiwo olokudla olomquba. Suthuthi lanxa sesilima lapho silima khona izilimo zedefense kahle.
Abanye bengabuza ukuthi njengoba bengela ezinye indlela ezokuthi baziphilise bengagamuli izihlahla, zikhona na indlela abangaphathisa ngayo ukuthi lalo beqhubeka begamula izihlahla kungasalike kungasela izihlahla endaweni abakizo?
Abantu abazama ukuthi ma bethe bagamula izihlahla babuye futhi bephatheke ekuhlanyelweni kwazo izihlahla. Kulama-project bengathi kulenhlelo ezenziwa zinhlanganiso ezithiyethiyeneyo ezingafanana ne-US Forest Service abazama ukuncedisa izabelo ukuthi ukuhlanyelwa kwezihlahla kungabi yinto emelelwa leminyanga esikiyo ekathi, kodwa kube yinto eyenzakala mjokojo ezabelweni ukwenzela ukuthi izihlahla ma ziganyulwa kube khona njalo futhi ukuthi ziyanjani ziyareplacewa ngokuhlanyelwa kwezihlahla. Ngoba khona kahle kahle angeke sikufithi siyakuceda zamtshotsa ukuthi izihlahla azingaganyelwa, ngoba izihlahla sizokuzisebenzisa lapha lalapha, kodwa siyasithi lanxa ziganyulwa aziganyulwe ngendlela elokulondoloza phakathi. Uzanazelela ukuthi ugatsha le-Forest Commission lile mgomo lembandela oluyibekayo ngisabe siqongqosile kakhulu ukuthi ma kuvuma abantu abagamule izihlahla esezivele sezizomile kudala.
Umnumzana Nkosi Khona Sibanda ingcwethi yezemvelo njalo uphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka ubexoxa le Studio 7 esewange.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakho wemvula,
lamlela ndwandwe.
Kweze maphandleni izakhamizi ezigabeni ezijiyeneyo zemaphandleni eWange laseNkayi enyakatho yeMathabeleland zithi isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla kulezi ndawo, nanku lokudla ezikuholiswa ngurhulumende kukulutshwane kakhulu futhi akufinyeleli wonke umuntu okudingayo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokutsho kwezakhamizi, abantu abaholiswa ukudla lugatsha lukahulumende olwe-social welfare kulezi ndawo ngabampofu, intandane, abafelwakazi, asebekhulile kanye labakhubazekileyo. Umuntu ngamunye uphiwa amabele alesi sindo samakilogram aphezudlwana kwayisikhombisa, 7.5 kgs kuphela. Usobhuku esigabeni seNduna uMvuthu uMnumzana Paulo Sintini uthi ngaphandle kokuthi kulutshwane lokhu kudla balihlekana abantu abaholayo. Njengokomzekelo, ngeliso uthi phakathi kwemizi engamashumi amathathu 30 esebhukwini lakhe kuhola isikhombisa kuphela 7.
Indlala ikhona kuye wonke umuntu, akunakuthini wonke umuntu, ngoba ikhonzisho sithi lolo lutho olenkomo kakwanise ethengisela bani. Umuntu abesezama ukuthi mana ngithole phela ngiyethengisa ngithole imali engandlami ithe, kodwa ithole ukuthi uncindezelekile nge-climate change.
Ohlala esigabeni se-BH 26 eWange uMnumzana Ability Moyo uthi abe-social welfare baphuza njalo ukuholisa abantu, futhi lo mumbu wabo kwesinye isikhathi uyabe uphehliwe.
Sokudingakala ukuthi abantu mhlawumbe bebe ukudla kukhona khona umuntu ezakwanisa ukusebenza, ngoba ukusebenza kwakhona kuzabe nzima lo nyaka ngoba ugatshi wompu nzima.
Unkosikazi Kathy Mabhena yena ohlala esimbo emangweni weNkayi uthi sekukubi kakhulu emzini wakhe.
Singathi tiye kuseni sithekele abantu wamiporishi besesikolo, ubuya kuyafika kunathi tiye nxa ikhona kumbe kuphinde sishala siyatama.
Isakhamuzi sasemkhayeni unkosikazi Catherine Ncube uthi sebephila ngokuncedisana ngobukhelwane babo.
From January kona leveli indlala ibisitshaya, belihleyasitshaya ngoJanuwari.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathabeleland North uMnumzana Richard Moyo uthi udubo olukhona ngolokuthi abatshayeli abathola ukudla bekusa ebantwini abavumi ukubhadalwa nguhulumende ngemali yakuleli izeka.
So uhulumende usebavumele ukuthi abantu bengakwanisa ukutshaya amadola abo bethele ifuel yabo, umuntu ezilonge ekhuphe idola lakhe watholisa ukudla kwakho kwe-3 months.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu ukudla kwezinye izigaba azilanhlelo kulezi zigaba. Indlala ephehlwe yisikhudumezi se-El Nino ihlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili, 7.7 million eZimbabwe lonyaka, ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations ephathisa abalambayo ngoku udla emhlabeni jikelele iWorld Food Program. Linhlanganiso eqhuba inhlelo zayo kuleli ibambisane logatsha lukahulumende wakwelemelika olwe-USAID kanye lohulumende waseZimbabwe ithi abantu laba bazadinga usi losizo lokudla kuze kuyefika ngombimbitho eminyakeni ozayo. I-WFP ithi ihlose ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezimbili 1.8 million ngokudla kusikhatshana esilandelayo. Njalo ithi ukuze ikufeze lokhu idinga izigidi zamadola ezedlula amakhulu amabili eMelika 201 million. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo wazise ukuthi uhulumende usehlele imali engange 813 million zik azayisebenzisa ukuselela abalambayo ngomnyaka ozayo abafika phose izigidi eziyisitshiyagalombili 7.9 million. Uthe njalo inhlanganiso ezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende zona zizaphathisa ngezigidi zasemelika ezedlula inkulungwane ezilikhulu 110 million ngaphandle kokudlisa abantu loklubhu indlala ihlasele lezifuyo kanye lanyamazana zasendle. Uhulumende uthi sivulele inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 elizweni lonke lonyaka. Imele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini.
Namhlanje wezithathelane labesifazana sixoxa lo Senator Rita Ndlovu wakobulawayo ngokusilela kwamanzi kulelo dolobha.
Amanzi uyakwazi ukuthi impilo esithandekile. Xa uzathi amanzi okugeza iwo siwathela esambuzini akusela kuhlambuluka kwemizi yabantu. Ukuhlambuluka kakusekho sibili okugcina sokusibangela ukuthi kube le mikhuhlane eminingi ebantwini ngoba le ndlu iphunga liyabe selikhona vele ngoba ikakhulu ebantwini abalemuli eziningi. Isambuzi into eqakatheke kakhulu okubanihla imeli ihlala ihlanzekile. Kodwa la uyakwazi ukuthi nxa kunjalo la ungumzali uqinise unanzelela abantwana ukungena kwabetoilet, omunye phuma omunye ngena omunye phuma, abantwana sebeze besisaba lokungena etoilet ngoba la ungumzali uqinise usuhwaphu usithi liyenzani etoilet kube kanti isambuzi vele into mele umuntu angene kuyo. Uhambe esikotshweni ufice kule layini ususebenza ukukha amanzi impilo yakho yonke. Lalawo manzi amabhawuza ngabuya liyahlalela ilanga lonke awusela nto yenzayo ngaphandle kokutshona usikha amanzi. Kube nganti idolobho lilomehluko limele libe lomehluko lekhaya lendaba yona le climate change isenze udubo lwaba luningi kakhulu ngoba lezulu selahlala isikhathi lingani ngendlela eqondile. Amadamu ethu kawala manzi, amadamu lalapha akhona awakhunguzeli amanzi ngendlela eqondileyo. Kulezinto eziningi ezenza amanzi angabi khona. Kulodaba lolo lokuthi thine siwazi njengokuthi ngamakorokoza iningi lethu bayagibha kuona lezi zoni lazana indawo ezilamadamu khona bagebhe bachiye inkalakatha yemgodi okuwukuthi igcina leleyo mgodi isiyingozi futhi ebantwini. Abantu bayawela phakathi, izifuyo ziyawela phakathi, amanzi ayama khonapho okokuthi izulu ningaze lina amanzi kasangena emadamu, amanzi asebanjwa ngamagodi lawo okwenza kugcine udubo ikakhulu kobulawayo. Udubo lwamanzi lube lukhulu kakhulu ubusuthatha lamalokitshi okokuthi amadamu lana ayesupplya amalokitshi amangaki khathesi amalokitshi lokhu esakhiwa kodwa kungala madamu amatsha akhiwayo. Kule ndawo okuhlala khona amanzi engabuye engxenye kuze kufike isikhathi sokunizulu. Ngingathatha mina ukuthi mina njengami nginje ngihlala emalokitshini ngihlala eNkulumane. Kulo mnyaka esake sahlala inyanga ezuku 8 amanzi engabuye. Ebuya kwezinye indawo thina kithi engabuye. Usisebenza ukuya esibhoraneni ukukha amanzi okuwatsha awukuthelela kasikhuluma silambhide ezingadini. Usikha ukuwatsha awukunatha awetoilet. Kusuka kube nzima kakhulu ebantwini okumele babe semsebenzini basebenze eminye imisebenzi sebesebenza ukutshona besikha amanzi. Siyafisa, siyakhuleka futhi ukuthi izulu kaline amanzi atholakale.
Liyake liluhlafune lolu daba edale le-Senate kumbe edale le-Parliament, njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? ukhanya kulesi sombululo na
edalele parliament lele senate akulalanga udaba lwamanzi ukhulunywa ukusa kwamalanga ngoba ungakhangela singasabala emadolobheni kuphela sibala ukuthi yona into iclimate change esikwenzile uzafica ukuthi lezi fuyo emakhaya amanzazilawo sokunzima kakhulu lamadamu emakhaya lapho kumele kugejwe khona amadamu akula madamu angenelisi ukuthi inkomo ezifuyo zabantu zisizakale icabanga ukuthi usedolobheni kumele uthwale i20 liter uye endaweni uhambe umango usiyadinga amanzi lawo ukuthi ukhaya imigqomo emingaki ngelanga amanzi lawo sengumsebenzi othwalise nzima abantu kakhulu emadolobheni impendulo esiyitholayo ukuthi kuzalunga kodwa ukuthi kulunga ngesikhathi bani yikho esingakwaziyo
leyo bekuyingxoxo lo Senator Rita Ndlovu wakoBulawayo ebesixoxa naye kuhlelo oluphathelane labesifazane olivalelisayo yimi uzithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Okwamanje sike sizwe kwethula ngontungameli Nkomo kuhlelo liphumayo ngendaba litshone lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sisecholocho esigabeni sakoKhwali kuward 16 lapho izakhamizi esezihlalela evalweni kulandela ukuhlaselwa kowesifazana inyamazana engabonakalanga okunakanelwa ukuthi yingwe kumbe isilwane kodwa abanye bakholwa ukuthi owesifazana lo utshaywe yimikhova ngakho bathi akubizwe othikamntanda kumbe owafa wafa. Sixoxa lo kansila wesigaba umnumzana Isaac Moyo.
Isahlakalo esinje kulesi sigaba sethu ngesakuqala kuhlaselwa komuntu yinyamazana into eziyaye zidlule uma kube le drought zindlovu le mpisi zilako ukukhala njengakathe sibatsho everyday since last year ukuthi kule mpisi eqhamuka ivela le unyawo layo eplum tree emangweni wakogambu idlule ibheke le etsholotsho iphinde futhi ekuseni luvukele ubuyela kodwa emangweni lwalo khonalo kuyetsholotsho sakhumbula ukuthi kwakekwabiko ukuthi sike zadla imbuzi liyadla imbuzi impisi yizo olokudlula esilwane hayi asikaze sisibone lo monakalo onje okaze siwubone.
Kungumango onganani ukusuka esigabeni senu usiya lapho kule nyamazana eziyingozi?
Umango singaba kuwo 70-200 kilometers ukusuka lapha usiya emlandeni kanale kubo phela ndaba mabhongwane siya kubo ngamo less about 100 k's kungumango sibili.
Abenyamazana zasendle bona bathi inyamazana banile.
Bafika ama game rangers bazingela 2 days kule ndawo unyawo belubona lwagcina lubalahlekile ukuthi luqonde kuphi kodwa bona ngokwabo ukukhuluma bathi unyawo lolu mabelulanda susela lapho lwasiqala lugijima khona nalapho kwasokugoqe izipho sebekubiza ukuthi isporo kuba kutshengisa ukuthi isporo sengwe asiso sesilwane but okuba mangazayo yikuthi sebezamele ukuthi bethintane le ndawo eziningi ezigcina izinyamazana akula lapho kubikwa ukuthi kulesilwane esifohlileyo athinte konke labo makhelwane oplumtree ngale akula silwane esibikiwe ukuthi sifohlile. Okwesibili okuba solisayo kakhulu ukuthi kungaba isilwane ngeke sihambe uma ongaka sithi mhlawumbe siphume emabhongwane size sizofika ngapha etsholotsho koKhwali singazange siyenze umonakalo endleleni singatshaya inkomo noma amadonki noma kubikwa ukuthi sadlula la so lokho vele baya dawutha kakhulu ukuthi kungaba isilwane but unyawo lengwe bayavumelana ukuthi yilo ngoba balubona.
Ezinye izakhamizi zithi akubizwe owafa wafa ngoba isehlakalo lesi silobuthakathi phakathi. Wena ukubona njani?
Mina ngedwa angeke ngisho. Angeke ngisho ukuthi ngaba izinto zesintu kumbe into zeganga. Ngoba izinto zesintu angaze ngizibone. Angaze ngizibone kumbe ngicabangele ukuthi inyamazana yeganga ngoba yakwazi ukuthi eganeni zikhona inyamazana noma nje kuphela kithi ingwezi imvela kancane.
Uza kwenzani pho kansila njengomholi wabantu njengoba abanye besithi akubizwe othikamtanda kumbe owafa wafa?
Engingakukwanisa mina yikubiza abantu njengoba abantu bengicela njengomuntu okhekhele isigaba lesi. Ngingakukwanisa lokho kokuthi ngizimisele futhi ukuthi noma yinini ngizababiza abantu njengokucela kwabo sihlangane sizama ukuyijuma le nyamazana ngoba ngiyakhumbula zikhona ezinye izigaba ezifana labodikudiku le ziyake ziyijume ziphume ngemkhonto zigcine zisibulale zisibulele noma isilwane uqobo laso. So lokho ngizimisele ukuthi nje ushushela eni mbuthano sizabalawo manje simemezele ngakho ukuthi asihlanganeni. Engingala mandla kikho ngokwekubizeni uwafa wafa ngoba uwafa wafa into ecelwayo ezinduneni lasemapholiseni labo sebhuku bevume bonke esikhathini esiningi kuba nzima ukubiza uwafa wafa ngoba abantu babe bengavumelani lakho. So kungaba inhlanhla lakhona izakhamizi njengoba kuyisifiso zaso uma zicelile zavunyelwa. Kodwa ke usho ukuthi abazaqala ngakho ukuyizingela babe ivusile bayithola bayibulala bona ngathi bazahlaliseka angeke besaba lesifiso sokubiza uwafa wafa. Kodwa mabe lokho bengayiboni kumbe bengaphumanga lolutho ekuzingeleni kwabo ngibona ngathi bazaphokophelela ukuthi bafuna uwafa wafa.
Sibonge ukansila ka ward 16 kokwali eCholocho umnumzana Isaac Moyo wabe kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabanga kakhulu untungami linkomo. Kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi kamasikhandi uphotha amanzi.
Ngibingelela abalaleli baso sikhidu 7 ngibingelele nomsakazi wethu uNkamile Nkomo. Libingelelwa iphotha amanzi elakwamata ngiqhamuka esigodini esigabeni abathi kusegodlayo. Ukuqala kwami ukucula ngokuqala 2022 nge-albhamu elinesihloko esithi Uhlala. Kwenzeka ukuthi 2023 angikhiphanga ngize ngakhipha manje 2024 albhamu enesihloko esithi Singehlula Umjoli.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngathinta inombolo 8 0725782206 0725782206. Iyona-ke inamba abantu abafisa ukuza umculo wami noma abantu abangathanda ukuba uthenge umculo wami abangangithinta kuyona le nombolo. Ngitholakala kuyona WhatsApp nje, iyona esebenzayo ekufoneleyeni, iyona nje esebenzayo le namba.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Siyababonga nje sakusapota abasinikeza yona nje ukuthi kufike la sesikhona njengamanje, ukusixhasa nje nakho konke nje sisizama ukuthi sikwenze, bakwazi ukuthi basisapote. Laso siyacela nje ukuthi le nto le ayihlale kubona, bahlale nje besisapota nje, bafuthi sihlale nje besixhasa konke nje sizama ukwenza. Ayi, siyabonga.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kancube. Abengenelisanga ukulalela uhlelo lethu lilakho ukuyaya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.